Ndozvinhu zvatakatarisira panguva yese kubva muna kurume, saka zvinhu zvatinopawo kufara kuti vakigara nhasi vazotarira ivo kuti vana veZimbabwe vakwanise kunge vachiwedzera nemakore anoita matatu mapenisi avo eDZP.
Inokwana here nguva ise zvamava makatarisirawo?
Inokwana nguva ise zvatatakatarisira. Tatakatofunga isu kuti pamwe vachangoita zvegore rimwe, asi tinoona kuti pamakore matatu avazotaura zviri nani. Chimwe chatinopa kutenda nechekuti vazoti ivo zvigadziriswe muno muSouth Africa pane zvavava vakambotaura kuti zvinogadziriswa kumusha kuZimbabwe.
Ko, zvavati mushure memakore matatu munenge modzokera kuZimbabwe kunogadzirisa mapepa acho, muri kutenderana nazvo here?
Hazvisi izvo zvinhu zvatinotenderana nazvo. Tichatirayazve kuti titaure navo tione kuti kana makore matatu iwayo ava kukwana, zvinhu zvacho zvigadziriswe zviri muno muSouth Africa.
Ko, vamwe vasina mapepa vaye hazvizovaomere here? Nekuti vanhu vari pachirongwa ichi vanenge vashoma shoma kapa.
Tinoona kuti ndo zvatiremei, uyezve izvozvo ticharamba tichitraya kuti titaure naminista tivakurudzire kuti vaisewo muurongwa pane vamwe vanga vasiri muurongwa hweDZP, vakwanisewo kuti vawane mapepa iwayo vari muno muSouth Africa.